Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwavamunetsi avo vanonzi vakafa musi wa15 mbudzi mushure mokurohwa zvakaipisisa nemauto sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai rose munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikanwi kuti ndivanani vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwavamunetsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete vamwe vatadza kutaura zvachose amai munetsi vaudza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake aive nerudo Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena vachinyora mubepanhau repadandemutande vaimbo vegurukota muhurumende yavamugabe uye vari muzukuru wavamugabe vapatrick zhuau vati vamunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita vati vamunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavamugabe vachinyorawo patwitter nguva yapfuura vaive gurukota ezvidzidzo yepamusoro vajonathan moyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchitiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori Ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudaira foni yavo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudaira mbozhanhare yavo sevanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo 100 remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yaimanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation Restore Legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla